manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo nyamavhuvhu 9 2020 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vanodarika zana vofa nechirwere cheCOVID-19 munyika zvikuru muHarare. Magweta emutungamiriri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume nemutori wenhau vaHope Chingono anoti vari kutyorerwa kodzero dzavo vari kujeri rechikurubhi Maximum Prison. Zimbabwe yotarisira nhumwa kubva kuSouth Africa cheronguva kunyange hazvo vamwe vari kuti chitsvambe chekugadzirisa zviri kunetsa munyika chiri kuvatungamiri venyika. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 munyika vave zana nevaviri kana kuti 102 muHarare muri imo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanosvika makumi mashanu nevashanu kana kuti 55. Bulawayo ndiyo iri kutevera pavanhu vafa vanosvika makumi maviri nevatatu kana kuti 23. Dunhu remasvingo chete ndiro risina kana munhu mumwe chete ati afa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika zviuru zvina nemazana mashanu ane makumi manomwe nemashanu kana kuti 4575. Vapora vadarika chiuru chimwe chete nemazana mana ane gumi nevatanhatu kana kuti 1416. Sezvo chirwere ichi chatanga kupararira zvakanyanya munyika, tabata nyanzvi munyadzi zveutano Dr. Brighton Chireka tikatanga nekuvabvunza kuti munhu angaziva sei kuti abatwa nechirwere ichi.
Chirwere cheCOVID-19 chapararira. So masymptoms anofanira kutariswa nevanhu kuti vafone manumbers ekuti vanotestwa ndoanoti kana munhu achikosora, chiwana chizarirwa, achipisa miri temperature kana kupisa nokupindwa chando kutonhorwa kana kurwadziwa nemiri yese kana muscles kana majoints achirwadza nedzimwe nguva vamwe vanogona kutanga kungorutsa kana kuita diarrhea kana kuti vamwe vanoona vachiita not loss of taste or smell vachitadza kufema vachitadza kunhuhwidza zvino kana kutesta chikafu vanenge vaya kuto vasakwanisa kuita izvozvo.
Vanenge votsvaga rubatsiro kupi chaizva?
So vanofanira kuti vafone namba ya 2019 kuti kana kufonera chiremba wavo taura naye pafoni. Ngavarege kuenda kuzvipatara, vanotanga vafona kuti vaonekwe vataurwe navo pafoni vozoudzwa zvokuita kuti vanotestwa.
Ko kana munhu azarirwa zviya zvekutadza kufema Dr. Chireka?
Kana munhu achinga aona kuti ari kutotadza kufema kana kutaura vanofanira kuti vashedze ambulance kana kuti vari kutozarirwa chest pain vari kuzwa kutsimbirirwa pa chest pawo kana kuti vakatadza vanga vakuta confused vato dizzy vasazvi zvavari kuita vanofanira kutokurumbidza kufonera ambulance kana even vakutadza kufamba kana kuita chomabasa vanofanira kufonera ambulance kana vakatanga kuona vamuromo yavo yakuita blue kana mafesa vakuita blue vakuzarirwa futi vanofanira kuti vafonere ambulance nokasira.
Izvi ndo zviri kuwanikwa here muvarwere vakawanda veCOVID-19 chiremba?
Vazhinji havamboita masymptoms akawanda akadai so vazhinji vachange vachigara kudzimba vasingadi kuenda kuchipatara vasina need kuti vaende kuchipatara so vanonga vagara kumba vanoudzwa kuti vaite self isolate vanofanira kuzvitsaura kubva kune vamwe kuti vasatapurire chirwere asi kune avo vanenge vaakudzimbirwa sezvandataura kudhara izvo kuti vanofanira ambulance ndovanenge vakuda kuenda kuchipatara vasvika kuchipatara ikoko kazhinji kazhinji chavanenge vachitarisa vanenge vachitarisa kuti vaone kuti vari kuwanire oxygen yakakwana
oko kana vasiri kuwana mweya wakakwana kana kuti oxygen chii chinoitika
so vanogona kuiswa paoxygen yekungopiwa tube yeoxygen vachifemeswa neizvozvo vazhinji vanongoita zvakanaka vazhinji vatomboda kuzobatsirwa nemushini vashomanini vanozodawo maybe vachakwanisa kufema vega vakuda mushina inonzi ventilator mushina unobatsira vanhu kuti vafeme ndowandisinga vakudiwa but vashomanini vanozodawo zvakadaro vazhinji vanonge vari vazhinji vatomboda kuya kuchipatara
Nyanzvi munyanzvi zveutano Dr. Brighton Chireka vari parunare kuBritain. Zvichakadaro mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrican Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika mirioni imwe chete vabatwa nechirwere ichi muAfrica. Vafa vadarika zvuru makumi maviri nevaviri ane mazana mapfumbamwe nevatatu kana kuti 22,903. Vanhu vapora vadarika zvuru mazana masere nemakumi maviri kana kuti 720,000. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose vadarika mamirioni gumi nemapfumbamwe ane zvuru mazana matanhatu kana kuti 19.6 million. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vanhu vafa nechirwere ichi muAmerica vadarika zvuru zana nemakumi matanhatu nemaviri kana kuti 162,000. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vadarika zvuru mazana manomwe nemakumi maviri nemanomwe kana kuti 727,000. Vapora pasi rose vachidarika mamirioni gumi nerimwe nezvuru mazana mapfumbamwe kana kuti 11.9 million. Sangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti magweta emutungamiri webato rinopikisa Retransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume uye mutori wenhau ane mukurumbira mukuburitsa nyaya dzeuori vaHopo Chingono haasi kufara nemabatirwo ari kuitwa vaviri ava vari muusungwa mujeri rechikurubhi Maximum Prison vachipomerwa mhosva yekuda kupesvedzera vanhu kuti varatidzire zvine mhirizhonga. Vaviri ava vanonzi vakaendeswa kuchikurubhi pakati peusiku nemusi wechishanu vachibva kuHarare Remand Prison mushure mekunyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Magweta aya anoti vaviri ava vari kunyimwa chikafu chinoenderana neutano hwavo uye vari kufamba vakaiswa ngetani dzemumakumbo. Vakuru vemajeri vanonzi vari kungoti zvavari kuita zviri kubva kumusoro. Vaviri ava havanawo kupiwa majuzi ekupfeka achinzi ainge apera. Magweta avo anotiwo akanambidzwa kutaura navo nezuro muchiwande sezvinodiwa nebumbiro remitemo. Hatina kukwanisa kubata mutauriri weZimbabwe Prisons vaMeya Kanyezi kuti tinzwe divi ravo. Mune imwe nyaya bepanhau reZim Live rinotiwo mumwe mudzimai wechidiki Nonxolo Maposa akapambwa ndokurohwa nekumbunyikidzwa nevanofungidzirwa kuti vasori nemusi wechishanu avanonzi vaitsvaga sekuru wake vaJosephat Ngulube nenyaya yekuda kuratidzira kwaida kuitwa mwedzi wapera uku. Hatinokwanisa kubata gurukota rezvevasori vaOwen Mudancube sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo. Vakawanda vanopikisa hurumende vakatiza misha vachitya kuitwa kafira mberi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakati vamwe vanopikisa ava matororo izvo zviri kushorwa nevakawanda kusanganisira munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres. Kwamutare vamwe vanoshanda vakazvimirira woga vari kusungwa vachirambidzwa kuita misangano sematauriro emutori wedu wenhau Loida Moyo.
Mapurisa kwamutare kasunga nhengo nhatu dzesangano reAmalgamated Shards Community Development Trust achidzipomera mhosva yekuita musangano uri kunze kwemutemo panguva ino yelockdown. Vatatu ava vazoregedzwa mushure mekunge vabhadhara faindi yekubvuma mhosva yavo. Vakasungwa ava vanosanganisira sachigaro wesangano iri vaJ Kasakara, vaAmos Muchena, nava Clive Gore vakasakara vaudza Studio 7 kuti vakasungwa nemukuru wemapurisa anoshandira kwachiyadzwa Assistant Commissioner Arnold Makomo pavange vari pakati pokuita musangano wekuzeya mabatsirikanike angaita vanhu venharaunda yavo panguva ye lockdown ino.
Takange tiri parombe pa primary school tichiita discussion yedu yatanga tiri 3 takamaintain our social distance kuti titedzere ma precautions e COVID aitaurwa anotaurwa nezvawa. Ipapo ndopatakazoona motikari ya Ascom yasvika pasi. Vasvika ipapo takazviintrodusawo kwavari ndobva kuti munoita nezvei muri kuitei muno. Takavatsana ngoro kuti isusu tiri kuitawo e group discussion yedu tiri 3 yatiri kudiscussa nezvema local government governance issues ari muma areas anoitwa exploitation ema natural resources since iriyo field yatinoshanda tichitarisa nezvaita.
Asi vakasakara vanoti mukuru wemapurisa havana kuzvitambira
havana kuda kunyatsotiteerera vakati we are still suspecting and tiri kutokuona ise vasungwa vedu nenyaya yekuti tiri kuona kuti pamwe muri kuita zvepolitics madocuments anezvamataura inogona kuva false statement. Tiri kufunga kuti ndimi vanhu vari kuita reorganization of the demonstration yemusi wa 31 isina kubudirira zvakanaka.
Vati chinokashamadza inyaya yekuti mabasa avo anozivikanwa nevemunharaunda nemadzisabhuku uye nemakanzura.
Sema youth ariwo mucommunity ari kushandawo community work yavo vakatoregistwa vane a deed of trust ravo. Takaengeja headman, takaengeja ma traditional leaders mazhinji tinotozikanwa mucommunity ndobasa ratinoita. Zvinhu zvatisina kukasika kutonzwisisa kuti zvambofamba sei.
Va James Mpfumi vanoshanda nesangano re Center for Research and Development iro rinorwira kodzero dzevanhu vanogara munzvimbo dzine zviwanikwa sekwachiyadzwa. Vanoti nguva zhinji mapurisa anotyora kodzero dzevanhu vachivanda nenyaya yechirwere checovid-19.
Zviri very much disturbing kuti ma community based organizations vari kutitwa suspected criminals vachidiscussa ma issues ari kuaffecta community yavo vachifollowa ma guidelines ari kutaurwa. Ma CBOs ane mandate yekuinfluenza nekucontributa kulocal governance issues. Chikumbiro chedu ndechekuencourage government stakeholders especially state security establishment dziri mumacommunities avari kuti va respect ma local participation in governance issues, in local governance issues that is affecting my local people.
Gwetava Christine Lovu veZimbabwe Lawyers for Human Rights ndovabatsira kuti vatatu ava vabudiswe musungwa. Studio 7 haina kukwanisa kutaura na Assistant Commissioner Arnold Makomo avo vakasunga vatatu avo sezvo vange vasiri kudaira nhare mbozha yavo. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lweda Moyo.
Numa kubva kumutungamiri wenyika yeSouth Africa Vasiru Ramaphosa dziri kutarisirwa chero nguva munyika kuzoedza kupedza bata murefu bata mupfupi yoitika munyika zvopakuti zvinhu zvisagadzikane. Numa idzi dzinoti vaive gurukota munyika iyi Vasidi Mufamadi uye vaive muteedzeri wedare reparamende Amai Baleka Mbete avo vari kupinda munyika kuzotaura nehurumende bato reZANU-PF vanopikisa nemasangano akazvimirira oga. VeZANU-PF neMDC vanoti vanotambira nhumwa mbiri idzi. Asi munyori mukuru wesangano reZimbabwe Council of Churches Reverend Kenneth Mutata vanoti kugadzirisa matambudziko emunyika kunoda vene vacho kuti vazvipire.
Zvina kuipa Zulu kuti South Africa ive neshungu dzokubatsira Zimbabwe. Asi chatinoziva ndechokuti musha unovakwa nevarimo kana maZimbabweans pachavo asina shungu dzokuvaka musha wavo. Chero kukabva vatumwa kudenga havangauyi vakagadzira dambudziko riri muno muZimbabwe. Chinotsvakwa ndechokuti panoda mwoyo wokushanduka wevanhu vomuZimbabwe kuti vati tazozvifunga kuti tishande pamwe chete kugadzira madambudziko atakatarisana nawo.
Asi semaoni renyu zvii chaizvo zvoda kuti zvinge zvichigadziriswa pa ne South Africa?
Nhamo dzedu dzakawanda kaZulu hameno kuti vari kuda kutangira papi. Panogona kuti vanhu vanoda kutarisa nyaya dziri just immediate short term yokuti tine nzara. Almost half of the population according kuma results eZimvac havana zvekudya. Iye zvino the situation yenzara we live in get worse tatasvika kuna March when people will then start to have my greens. Saka maybe kuda ndiyo nyaya kana kuti inyaya inechokuita ne ne challenge yekuzvipatara madhokotera namanesi vanga vari pakutsutsumwa ma mwedzi yakawanda kuzvipatara zvino hazvina kumira zvakanaka nyaya yemishonga kana kuti inyaya dzedu dzemakakava dzagara dziriko dzava nenguva yakawanda dzisina kugadzirisiwa.
Saka munhu anga atangire papi chaipo?
Zvinoenda nokuti munhu anoda kutangira papi nenyaya dzeZimbabwe. Nyaya dzeZimbabwe dzakawanda. Inyaya dzine chokuita here nokutsutsumwa maererano nenyaya yavanhu vakasungwa nokuda kwemaprotests kana kuti nenyaya yezvavakavhukunyura pamusoro penyaya dzecorruption. Hatizivi kuti anenge achiita anoda kugadzirisa kana kubatsira kugadzirisa nyaya dzomuZimbabwe anoda kutangira papi.
Semakereke muri kuti poitwa sei nenyoka yapinda mumbai?
Zulu machechi akatanga kutaura nenyaya yekuti maZimbabweans aite nzira yokugadzirisana iwo pachawo makore anokwana matatu apfuura.
Munyori mukuru wesangano reZimbabwe Council of Churches Dr. Kenneth Mutata vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Malawi inoti munhu wose munyika iyi ave kumanikidzwa zviri pamutemo kuti apfeke chekudzivirira muromo nemhuno kana kuti face mask nechinangwa chekuedza kumisa kupararira kwechirwere checovid-19. Munhu anenge asina kupfeka chekuzvidzivirira ari kunzi abhadhare madhora 10 nemashanu, asi vanorwira kodzero dzevanhu vari kuti hurumende ingadai yatanga yawanisa vanhu zvekuzvidzivirira izvi. Malawi ine vanhu vanodarika zviuru zvina nemazana mashanu kana kuti 4500 vabatwa nechirwere ichi, uye vanhu vafa izana nemakumi matatu nevanomwe kana kuti 137. Zviuru nezviuru zvevanhu nezuro zvakaratidzira muBeirut, guta guru leLebanon, zvichikurudzira vatungamiri venyika iyi kuti vasiye basa mushure mekunge vanhu vanodarika zana nemakumi mashanu vafa uye vamwe vanoda kusvika zviuru zvina vakuvara. Izvi zvinotevera kuputika kwakaita pane imwe nzvimbo inonzi yaichengeterwa zvinhu zvaikwanisa kuputika. Nyika dzakawanda kusanganisira America dziri kutsvagira Lebanon rubatsiro muFrance nhasi. Kutanga nhasi gurukota rinoona nezveutano muAmerica vaAlex Azar vari kushanyira nyika yeTaiwan, uko vari kutarisirwawo kuita hurukuro nemutungamiri wenyika iyi vaTsai Ing-wen. Kushanya uku kuri kuuya apo ukama pakati peAmerica neChina husina kumira zvakanaka. China haitenderane nenyaya yekuti America idyidzane neTaiwan sezvo ichiti idunhu rayo, kunyange hazvo nyika iyi ichiti inoda kuzvitonga kuzere. Iko zvino tochimboenda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai, muri Zimbabwe, ndinomugamuchira muchirongwa chedu chevechidiki chandinopakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tiri kubata nyaya yechirongwa che Zimbabwean Lives Matter chiri padandemutande, icho chakatanga chichikokerwa nevanhu vazhinji vane mukurumbira vanosanganisira muimbi wekusouth Africa aka uyezve mutungamiri webato reEFF vaJulius Malema. Iye zvino chirongwa ichi chave kushandiswa nezvizvarwa zveZimbabwe pasi rose, chinangwa chiri chekudzidzisa pasi rose nezvekumbunyikidzwa kwekodzero kunonzi kuri kuitika muZimbabwe. Muchirongwa tina vatatenda magetsi wechidiki akabva kupedza dzidzo dzake kuOxford University kuEngland, uko akambova nhengo yezvirongwa zvakasiyana-siyana zvine mukurumbira zvinosanganisira chirongwa che Blog for Development chinokokerwa nesangano reWorld Bank akatobudirira. Ngatinzwei maondoro ava magetsi pamusoro pezvenyaya iyi.
Hashtag yekuti Zimbabwe Lives Matter yakakosha panguva yatiri ndoka kuti hurumende yatiri kurarama anda inokwanisa zvekushungurudza vanhu. Saka iyi hashtag yakanakira kuti inoita kuti international community ionewo zviri kuitika muZimbabwe. Ingori nyaya yekuti nyaya dzemuZimbabwe ukatarisa pakaitika zvekwa George Floyd, vanhu vakawanda vakapindira nekuda kwekuti panenge paiswa hashtag yekuti George Floyd hashtag Black Lives Matter. Iyi yeZimbabwe ndoiyo hashtag yaipengesa padandemutande. Saka tikatarisa nyaya yakadaro inenge nyaya yakanaka nekuda kwekuti vazhinji vemuZimbabwe vakataura. Maabductions haaperi, vanondoramba vachingotorwa nehurumende vachiiswa panzvimbo dzisiriridzo. Saka iyi hashtag yakanakira kuti inoita kuti vamwe vanhu vasingakwanise kushungurudzwa nehurumende yedu vakwanise kutaura.
Vamagetsi tirikuona mashoko ari kuparurwa nemacelebrity makuru muAfrica vachiti vamire pamwe chete nezvaro zvaZimbabwe uyezve nyaya yekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu munyika ngaipere. Nemaondo enyu matano ari kutorwa nevanhu vane mukurumbira panyaya iyi anobatsira here?
Ndinoona sokunge mashoko ari kutaurwa nevanozivikanwa nevaimbi nevanhu vane mukurumbira anobatsira. Hashtag Zimbabwe Lives Matter haisi an anti-political movement. It's a demand yezvinhu zvekuti zvaifanira kuva nyore kutaura nezvazvo kuti mahuman rights haifanira kunge iri nyaya yekuti tingatogare dare rekuti toda kutaura nezvekukumbira mahuman rights mugore ratava rino ra2020. Ukoona zvakupindurwa nevaimbi nevanhu vane mukurumbira zvinopa udzamu, zvinopa uremu kunyaya yematambudziko atiri kusangana nawo muZimbabwe.
Tinonzwa hurumende yeZimbabwe ichiti inoremekedza kodzero dzevanhu uyezve hapana munhu anosungwa asina kutyora mutemo wenyika. Sewechidiki ari chizvara cheZimbabwe, ndeapi mashoko amungada kupa kune vakuru vakuru muhurumende?
Mashoko anongada kutaura kuvakuru vehurumende yemuZimbabwe ndeyekuti kana zvaitaurwa muna 2017, muna November 2017, zviri zvechokwadi kuti paida kuitwa restore operation restore legacy. Handifunge kuti operation restore legacy yanga iri kuti restore a legacy of corruption, a legacy of human rights violation, a legacy of, you know, misgovernance. Fanira kuva legacy yezvinhu zvinenge zvichita sezvinhu zvakanaka, kwete kuti matambudziko ataisangana nawo panguva yaMugabe wekuti vanhu paakabviswa munhu wese akafara. Uva matambudziko atinotanga kusangana nawo ari wese panguva yavamunangagwa. Zvinhu kana vakapinda vachipromisa zvinhu zvichachinja, zvinhu ngazvichinjewo. Hapana munhu anogara muZimbabwe asiri kutya kutaura. Pagraduation yangu ndakatorwa nekuda kwekuti panguva yaMugabe taitaura against ZANUP. Zvinhu zvasina kuita panguva yamunangagwa nekuti taibhiliva kuti munhu achangopinda muutongi anopiwa nguva yekuita sei yekuzviprova. Ati takatorwa pagraduation president Mnangagwa varivo vanga va president. Ndopa ndakatanga kuziva kuti zvinhu hazvina kuchinja muZimbabwe. But I believe kuti zvinhu zvinofanira kuchinja nekuti zvinhu zvikasanaka vanhu vanoramba vachingoprotest. Ma-international community inoramba ichingoita sei ichitaura kuti muZimbabwe mune matambudziko. Zvinhu zvatoda kuti zvichinje including kuti ikonomi yedu itange kushanda zvakanaka. Hazviitiki kana tisina kugadzirisa matambudziko atiri kusangana nawo day to day, kana tisina kugadzirisa zvinhu zviri obvious sekuti mahuman rights violations zvisina kugadzirwa izvozvo. Hatikwanisi kuti tiudze international community to invest munyika yedu nekuti vanenge vachitoona kuti munyika yenyu yakaminama, nyika yenyu haina kumira zvakanaka.
Aiwa, tinotenda vamagetsi nemaondero enyu pamusoro pezvenyaya iyi. MuZimbabwe nguva ndiyo yadyanana, tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei nemusi wechipiri pachirongwa chedu chevechidiki, chirongwa The Connection. Muineni Mike Hove, 8 to 9 p.m. muri Zimbabwe, pano pane venyuro ye Studio 7. Anokoneka ine mufaro ndino wenyu Mike Hove. Tosangana nemusi wechipiri. Bye bye.
Tinotenda zvikuru Mike. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu.
Vatereri, ndinokukwazisai nemufaro muchirongwa chedu chezvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti vaRoma 13 verse 1 to 2 inoti munhu wose anofanira kuzviisa pasi pevatungamiri venyika nokuti hakuna simba risina kubva kuna Mwari. Vane simba rokutonga vakaiswapo naMwari. Saka naizvozvo anoramba kuterera vari kutonga ari kumukira zvakaiswapo naMwari, uye vanoita izvi vanozvitsvagira kutongwa. Mufundisi Simango, zvinorevei kuti hurumende dziripo dzakadzikwa naMwari?
tinotenda zvikuru baba Hwande nemubvunzo wenyu wakanaka kuti hurumende dziripo dzakagadzwa naMwari. Isoko rinoda kuti ribatwe neuchenjeri nokunzwisisa. Nokuda kwokuti iko tinoona dzihurumende dziri pasi pano dzakasiyana siyana dzinototi pamwe tinobvunza mubvunzo kuti zvakamira sei. Kana tichiti isusu hurumende dziripo dzakagadzwa naMwari, tinofanira kungwarira nokuziva kuti soko iroro rinoreva kuti Mwari watendera bedzi, asi hakusi kuti Mwari ndiye anenge ati zvinhu zvivepo, asi kuti watendera maererano nezvinenge zviripo. Saka kana tichiti hurumende yakagadzwa naMwari, tiri kureva maererano nokutendera kwaMwari zvichitipa simba rokutaura ukuru hwaMwari. Nokuti zvinhu zvose zvinoitika panyika pano, wega zvakanaka kana kuti zvakashata, zviri pasi pesimba raMwari.
Ko zvino mufundisi Simango, dzimwe hurumende pasi pano zvadzinoshungurudza vanhu zvinobva kuna Mwari here izvi?
Dzihurumende dzinotenderwa naMwari, chinangwa chiripo chokuti dzikwanise kutevera bumbiro nokuita zvakanaka zvinotenderwa, zvinoita kuti vanhu vagare zvakanaka. Saka hurumende dzese kuti dzinogadzwa naMwari, kutaura kuti isu tinonamata, tinofanira kuva vanhu vanozvisa pasi tichitevera bumbiro remutemo wenyika imwe neimwe. Nokuti bumbiro chino chinogadzirira vanhu kuva noupenyu hwakanaka. Kana tichidaro zvekare, hakusi kureva kuti iko kana Mwari atendera hurumende kuti inge iripo, Mwari uri muzvinhu zvose zvinoitwa nehurumende iyoyo. Kana kuti kana Mwari akakutendera kuita chinhu, hazvisi kureva kuti iko zvinhu zvose zvaunoita Mwari anenge ainewe paunoita izvozvo. Panofanirwa kungwarirwa nokuda kwokuti iko kana munhu uchiita chinhu, unofanirwa kuziva kuti Mwari anotiita chipi, regera kuita chipi.
Kana hurumende dzakadzikwa naMwari, sei vanhu vachizodzinyunyutira ivo vari vatendi?
Kunyunyuta kunokonzerwa nokuda kwokuti iko pakati pevanhu vaviri vanoti hurumende nevagari vayo kana kuti nevanhu, pane vamwe vanenge vasina kutenda kubata bumbiro kurichengetedza. Nokuti bumbiro kana kuti mutemo kana kuti iro Bhaibheri pacharo, nokuti ibumbiro guru chaizvo resoko raMwari, rikatevedzerwa nemo nemo rinopa vanhu upenyu hwakanaka, nduramo yakanaka. Saka kana mumwe munhu akaputsa bumbiro manje, zvinozokonzera kuti mumwe anyunyute, zvinozokonzera kuti pave nekusungwa nokusungana nokutambudzana nokuda kwokuti kuna anenge aputsa zvinotenderwa. Chinangwa chehurumende ndechekuti vanhu vayo vagare murugare, vagare zvakanaka. Ndiyo ndava muchiona ndima iri panapa yamaverenga iyi. Vhesi inoti kuti tose tigare zvakanaka murunyararo norugare. Nokuda kwokuti ko vakagadzwa, vakagadzwa kuti vagone kubatsira vanhu vanenge vari panyika, vari vabati kana kuti vari vanhu vanogara munyika iyoyo.
Chii chingaitwa kuti vanhu vagare murugare pasina buboto sekudiwa kwazvinoitwa naMwari?
Chikuru sandichecho chokutanga chokuremekedzana, kuremekedzana kuziva kuti pane imwe ndima inotiudza kuna Mateo iti zvaunoda kuti iwewo vamwe vanhu vakuitire, vaitirewo saizvozvo iwewo. Kutaura kuti iko vanhu vakaremekedzana, vakakudzana, vakaziva kukoshesana, ndo panouya manje hunhu ubuntu, hunhu hwakanaka. Udzihurumende navanhu pamwe chete pakava noruremeko dzinokuremekedzana, panozoonekwa paine kugara kwakanaka nokuda kwokuti panenge paino rugare. Inyaya inokosha zvikuru yamataura nhasi uno. Nguva ndiyo ingatikoshera zvedu kuti hatingapedzi zvose, asi mataura nyaya inokosha zvikuru vaHwande. Ndatenda zvikuru.
Aiwa mazvinzwiro amega vateereri, tinotenda zvikuru mufundisi David Simango netsananguro yavatipa. Vanoda kunzwa hurukuro iyi yose, endai pawebsite pedu yevoashona.com motarisa pakanzi zvechitendero. Ini ndini Tanonoka Hwande, ndiri muWashington DC ndichiti muve nesvondo rakanaka.
Tinotenda zvikuru Tanonoka Hwande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Vanhu vanodarika zana vofa nechirwere cheCOVID-19 zvikuru muHarare. Magweta emutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume nemutori wenhau vaHope Chingono anoti vari kutyorerwa kodzero dzavo vari kujeri rechikurubi Maximum Prison. Zimbabwe yotarisira nhumwa kubva kuSouth Africa chero nguva, kunyange hazvo vamwe vari kuti chitsvambe chekugadzirisa zviri kunetsa munyika chiri kuvatungamiri venyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana mangwanani. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munaudze isindebele.
So we